Obama kenye zvinezvi nyaya yekumatare yedzimhosva nekuti hurumende yavatrump yakaendesa nyaya yekumatare kuti mutemo unoita kuti Obama kenye iwepo ubviswe zvachose. Kune judge, federal judge wekutexas akapa mutongo wekuti ehe mune zvinhanho zveobama kenye zvinodzvanyirira vanhu vekuno muamerica kusungirwa kuti vave neinsurance yeutano zvinova zvinotsidzirira maraiti avo kana kuti kodzero dzavo dzekusarudza zvavanoda nekuti kune vamwe vanhu vanenge vaichisarudza kuti hatini kuva neinsurance yekuita kuti tirapwe.
Chii chinoitika kana Obama care ikabviswa?
Kana Obama care ikanzi ibviswe, vanhu vanosvika kuma20 million vanorasikirwa neinsurance todzekera mudambudziko ratanga tiinaro rekuti iro zvipatara zvehurumende kana zvemastates zvanga zvichirapa vanhu vasina insurance zvinobva zvadzokerwa nedambudziko rimwe chete iroro. Zvinorevawo zvakare kuti vatano kuita vamwe vanhu vane zvirwere zvakanyanya zvinoreza kurapa, kuitawo zvakare vanhu vanorarama pasi petinozivwa madatum line kana kuti vane urombo hwakati nyanyei vanobva varasikirwa zvekare neinsurance. Zvinhu zvakaipa chaizvo kuno muamerica. Kana matare edzimhosva akatonga achiti iwo hazvigone kuti hurumende yavatrump ibvise Obama care pasina umwe mutemo unotsiva Obama care.
Ko kana matare edzimhosva akaramba kuti Obama care ibviswe,
vanobva vazomhanya pasarudzo dziri kutatswa muna 2020 vanobva vazomhanya vachiti muri kuvaona majaji akasiya aaisana naObama akati aiswa nemadhemokrats ari kundirambidza kuti ndiite inini mutemo wakanaka unoita kuti vanhu vaite insurance inoenderana naivo vechii party yemarepublicans.
Zvino Dr Guni, imi munozviona sei?
Isu maone ratiri kuita idzi politics nezvematongerwo enyika hazvinei nezveutano hwevanhu, asi kuti vanoda kushandisa nyaya iyoyi kuti vatohwina zvakare kusarudzo dziri kuteera idzi dzatakanangana vanhu.
Kana vematare edzimhosva vakatonga vachiti Obama care ngaimiswe, chii chichaitika kuvanhu?
Pane zvinhu zvakati wandei zvinoitika. Chekutanga ndechekuti vanhu vanopfuura 20 million vanga vakakavhwa neinsurance iyoyi vanobva varuza insurance yavo. Asi zvikanyanya kuenda pamberi ndechekuti chekutanga vanhu vanga vaina nodzima pre-existing conditions kana kuti vagara vaine zvirwere zvavanga vainazvo zvinosanganisira vana gomarara zveshuga nezvimwe zvi vanobva vatadza kuzowana insurance navo, nekuti insurance vanenge vava kuti ini mune zvirwere zvamagara muinazvo hatichakwanisa kuramba tichikukavhai nekuti mune zvimwe zvirwere zvinonetsa kurapa kana kuti zvinodhura zvisingapore. Ndochekutanga. Chechipiri zvinoitawo kuti vatana kana kuti vakura vanga vachikavhwa neinsurance iyoyi vanobva varasikirwa zvekare neinsurance iyoyo, zvinoita kuti pave nedambudziko guru chaizvo muno munyika. Chechitatu ndechekuti mafederal mandates kana zvanga zvisungirwa nemutemo kuti vanhu vanofanira kunge vachikavhwa neinsurance iyoyo zvinobva zvarasika zvakare. Kana zvikarasika zvinoita kuti vemainsurance companies vatange kuita iya inonzi profiteering, kuwana mari yakawandisa pamusoro vachichaja zvavanoda pasisina kukondirowa kana kuti kulimitwa nehurumende. Nekuti izvizvi Obama care inotaura kuti munhu achajwe neinsurance company, insurance company inosungirwa kuchaja mari isingapfuure pakati nepakati nepakati zvichibva nekuti munhu anogara kupi, anorwara zvirwere zvakaita sei, anorapwa kupi and so forth and so on. Zvese izvozvo zvinobva zvabviswa. Kana zvabviswa, mainsurance companies anenge akuita profit kana kuti anenge akuwana mari yakanyanya kuwandisisa. Asi dambudziko guru guru chairo nderekuti varwere vazhinji vanotambura kana kuti even vari mumiddle class, vashandi vazhinji vari pakati pakati peurombo nehupfumi vanobva varasikirwa chaizvo nemari yakawanda, nekuti vanenge vava kuspenda mari yakawanda kuti vaende vanorapwa.